Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 Zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano eTransparency International Zimbabwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission ari kupinda mumisangano yokupedza huori iri kuitwa muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoyambira kuti kunyangwe hazvo Zimbabwe ichiti ine zvekudya zvinokwana vanhu kwemwedzi gumi nemumwe, Zimbabwe iri munjodzi yenzara sezvo kunaya kwemvura kwachinja makore ano. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro manheru vakananga kuEquatorial Guinea kunoona mutungamiri wenyika iyi achigadzwa kuva mutungamiri kechitanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vemasangano anorwisa huori muZimbabwe veTransparency International Zimbabwe neveZimbabwe Anti-Corruption Commission vari muWashington DC kumusangano wekubatsirana nemazano ekurwisa huori wakarongwa nesangano reTransparency International ichibatsirana nehurumende yeAmerica. Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti zvinokosha zvikuru kudzidza kurwisa huori kubva kune dzimwe nyanzvi nokuti mumabasa avo masangano anorwisa zvehuori anosangana nezvakawanda zvinogona kubatsira munyika dzakasiyana-siyana. Vachiti vanofara zvikuru kuona kuti vakuru veZimbabwe Anti-Corruption Commission ari mumusangano uyuwo zvekare.
Musangano watafambira kuno kuWashington DC musangano wevanhu vanoshanda mukurwisa huori. Tasangana kuti timbokurukura nenyaya yematambudziko atinosangana nawo mukurwisa huori mukati menyika dzakasiyana-siyana, uyezve kuti tichibatsirana kuti ndedzipi dzimwe nzira dzakamboshanda kune dzimwe nyika dzinokwanisa kuita kuti dzishande mukati menyika dzedu. Saka musangano unosanganisira vanoshanda vakazvimirira vemaNGO anorwisa huori, vachisangana zvekare nevari muhurumende. Tinoona kuti kune vatungamiriri venyika varipo, kune vatungamiriri vemaorganization anoona nezvemari veWorld Bank IMF, tozoita zvakare masangano eTransparency International anobva mukati menyika dzakasiyana-siyana. Toona zvakare muine masangano eUnited Nations anorwisa nyaya dzehuori, zvakare mune vamwewo vanoshanda mumapazi hurumende akasiyana-siyana vanorwisa huori, nevamwewo zvakare vanoshanda muNGO. Vese varipo kudzidza nekupanana humboo hwekuti kunyika dzavo zvinofamba sei. Saka nhau iripo ndeyekuedza kuvandudza urongwa ihwohwo hwekurwisa huori hwatakashira nyika yese.
SetransParency International Zimbabwe, chii chamunotarisira kuwana mumusangano uyu?
Isu seTransparency International Zimbabwe tine mashandiro atinoita munyika medu. Tichisangana nematambudziko atinosangana nawo, tichiwanawo dzimwe nzira dzinotirerukira kuti tishande basa redu. Asi tinoona kuti tikaramba tichishanda tisina vamwe vatinobvunza nekuwanawo mazano kwavari nekudzidza zvavanoita kunyika dzavo, tinoramba tiri padanho kana kuti nzvimbo imwe chete. Tinotarisira kuti musangano uno ucharamba uchitivandudza kuti patinobva panzvimbo ino tinge tichisvika tichirwisa huori nenzira dzakanaka. tinofara chaizvo kuona kuti veZimbabwe Anti-Corruption Commission vanga varipo pamusangano uno. Saka tinoona kuti kana paine chavadzidza tikasvika kumusha tichanoungana tigozotaura zvakare maringe nezvabuda musarudzo ikono uye kuti tinofambisa sei kuti tirambe tichingorwisa huri iwoyu mukati menyika yedu.
Munofunga kuti ukama hwenyu kana kuti kudyidzana kwenyu neZimbabwe Anti-Corruption Commission kuchaita zviri nani here mushure memusangano uyu?
Yes, isu sebazi reTransparency International tine kubatsirana kwatinoita nemusangano weZimbabwe Anti-Corruption Commission. Isu semusangano tinotariswawo sevanhu vanovandudza njere kana kuti mashandiro anoita vanhu vanorwisa uori munyika medu. Saka tiripo kuramba tichivabatsira kuumba masimba ekuti vanokwanisa kushanda sei. Saka tinotarisira kuti patinobva kuno ticharamba tichishanda navo. Tichiona isusu mashandiro atanga tichiita tiri kuHarare ndekuti isusu Transparency International tinogara mumusangano weNational Steering Committee for Anti-Corruption munyika medu. Saka tinoona kuti tagara vanotiremekedza nekuremekedza umboo nezvese zvatinoburitsa musarudzo dzekutaura zveuori. Saka tinoona kuti kubva mumusangano uno uchange uine vamwewo vatinoshandidzana navo veTransparency International pasi rese. Ndinoona kuti zvichabatsira kuti vagonzwisisa zvakanyanya mashandiro atinoita kwete kuZimbabwe chete asi senyika dzakasiyana siyana. Saka isu setarisiro yedu tinotarisa kuti vacharamba vachidzoka kwatiri vachikumbira ruzivo, vachikumbira rubatsiro rwekuti tinorwisa sei uori. Saka tinoramba tichingozvipa kwavari semusangano kuti rambe tichivandudza kana kuti kutetenura mashandiro avanoita mukurwisa uori.
Avo vange vari mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Pakutanga kwesvondo rino hurumende yakazivisa kuti Zimbabwe ine zvekudya mumatura ayo zvinokwana vanhu vose munyika kwemwedzi gumi neumwe iri kutevera. Hurumende inoti kusvika musi wa5 mwedzi uno wazvita matura enyika anga ane matani zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nechimwe nemakumi matatu nezviviri kana kuti 551,032 tons ezvekudya zvinosanganisira matani zviuru mazana mana ane makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 472,950 tons echibage nematani zviuru zvinomwe nezvisere nemakumi masere nemaviri kana kuti 78,082 tons ezvimwe zvekudya. Asi nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vanoti kunyange havo vachitenda hurumende nebasa rekuunganidza zvekudya zvairi kutaura izvi, Zimbabwe ichiri munjodzi yenzara. Naizvozvo panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuona kuti chikafu hachiperi munyika sezvo manairo emvura asisavimbike sezvakanga achiita makore apfuura.
Tiri kufara neripoti yakapuhwa naminista sezvazviri kuripotwa kubva kuna minista vedu veinformation vachizivisa nyika chimiro chakaita matura edu. Chekutanga chatinoda kuita kuti makorokoto kuhurumende nepamusana pekuti tanga taita makore akawanda tisingakwanisi kuva nechibage kana zvimwe zvokudya zvinorasikira zvekuenda kuda kupedza gore tisati takohwa. Izvozvo chinhu chinoda kuti chitendwe zvikuru kuti tinyika ine dura rinokwanisa kuti zvikanzi zvashata tinowana gore tiine supply yezvekudya.
Reverend Matonga, muri kuti nyika yava pakanaka here maererano nenyaya yezvekudya?
tinoramba tichidzokerazve patinongotaura kuti hazvireve kuti nyika yava pakanaka. Chakanaka ndechekuti munhu ave nezvekudya zvake mudura rake. Kana tichiti mudura rake tinoreva kuti yaiva tsika yedu yekuti vanhu mumamisha vanochengeta tumatura twavo zvekudya zvinovararamisa kwegore rese. Izvozvo zvinoda kuti titsvage nzira dzekuti toita sei kuti vanhu vadzokere pekunge vaine zvekudya zvinovakodzera. Then tikaenda mumataundi, dura ravo ndepavanoshanda. Tinoziva kuti handi vakawanda vedu vane mabasa, saka zvinoreva kuti dura ravo haripo. Kudya iya inonzi hand to mouth zvinova zvisingapomborere. Saka tiri kufunga kuti tichienda paya pataiva kare pekuti tinorima zvinopundutsa industry, sezvatinoziva kuti tiri muagro-based economy yekuti tikanga taita agriculture yakanaka, maindustry kubvira kutextile dzose nemaprocessing industries anochiwana raw material yemuno munyika vokwanisa kubuditsa zvinhu zvinoita kuti mabasa aakuwanika uye zvinhu zvichikwanisa kutengekawo nekuti zvinenge zvogadzirwa nesu zvichibva muvhu redu. Saka tinoda kuti titende tichifunga kuti hurumende icharamba ichiunza aya anonzi pachingezi mastrategies anoita kuti nyika yedu idzokerezve kuva basket rezvokudya remusadhaki.
Avo vange vari vakambotungamira sangano reChristian Care, mufundisi Forbes Matonga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakasimuka munyika nezuro manheru vakananga kuEquatorial Guinea, uko vaTeodoro Obiang Nguema Basogo vari kugadzwa kechitanhatu semutungamiri wenyika mushure mekukunda zvakare musarudzo. VaNguema, avo vave nemakore makumi masere kana kuti 80 years ekuberekwa, ndivo vave mutungamiri wenyika agarisa pachigaro kudarika vamwe vose pasi rose zvichitevera kupinda kwavo pautongi muna 1979. Mukuziya nezverwendo rwava Mnangagwa urwu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya, avo vanoti vaMnangagwa havachina kusiyana nevaive mutungamiri wenyika vavakabvisa pachigaro vaRobert Mugabe, avo vanga voswera vari mundege uku nyika ichitsva.
Tiripo ndechekuti vaMnangagwa pavakatora chigaro chavaMugabe vakati vobada kuti vaite zvinhu zvakasiyana nezvaiitwa nehurumende vaMugabe. Chimwe chacho ndechekugara vari mundege vachifamba-famba. Saka zvinenge zvatovawesa. Takatarisana futi nematambudziko atinawo kumusha. Vakatotaura ivo vachitiwo kune dambudziko ramagetsi, dzimwe dzimba dzichavhinigwa magetsi. Icrisis yatinoti crisis yaichaiyo muchirungu. Vamwe vatungamiri vaide vatodzoka kubva kune Dominica vachizogadzisa nyaya idzi, asi mutungamiri ari kutobuda. Zvoratidza kuti baba vomusha pane chisina kumira mushe. Zvinoda kuti zvigadziriswe nebato ravo nokuti hazvina kunaka kuti musha uchitsva baba vachienda kundari.
Asika vaNgwenya, vamwe vanogona kuti aiwa pane mapoka akanangana nematambudziko iwayo akatarisana nenyika senyaya yemagetsi, kune ZESA, kune basi rezvemhando dzemoto nezvimwe zvakadaro. Zvingaita here kuti mutungamiri wenyika anga achizoonekwa agarira dambudziko irori?
Tikatarisa zvitsidzo zvavakaita vaMnangagwa 2018, vanga vane zvikwangwani zvakakura zvaitizvo: ndichakupai magetsi, ndokupai utano, ndokupai transport. Zvese ndo vakatora responsibility yacho yekuti vagadzirise zvinhu zvamagetsi. Ende uye ihurumende yavo yakabata chigaro, tinongoti chairmanship, mabhodhi acho ezesa. Saka ivo vaMnangagwa tingati nechirungu vari personally liable and responsible. Ndo vakatsidza kuti vachapa nyika yedu magetsi. Saka kana kuri dambudziko ramagetsi, inda tiri kuchema kuti vari kuneteka nenyaya dzemagetsi. Saka ivo ndivo vane responsibility nekuti ZESA ikampani yehurumende ende hurumende iri kutonga ndiye dzano yavamunangagwa.
Tinoona kuti vamunangagwa vari kuzotarisirwa kunge vachienda kumusangano wechigumi kana 10th Summit of State and Government of the African Caribbean and Pacific States uri kuitirwa kuAngola. Zvii zvamungataurawo parwendo urwu?
Chekutanga ndechekuti kuenda kwavaenda kwavangoema kuya kuya ihurumende yavujaniriri hasvitu hasvitombobatiri Zimbabwe kana kuda kana vachigadzirisa zvemabhizinesi avo zvemudzano but asi zvenyika chaizvo hatingadi kudzigara nehurumende dzinodzvinirira vanhu saka hapana chawanikwawo Caribbean African Caribbean hapana kana zvainombotipa kana zvindati vanadenga vange vachitongonyengerera nyaya yecommonwealth izvafambira izvemina handioni pane chinouya kumba chingatibatsira nekuti ii gungano ravarombo gungano ravarombo hapana zvinokohwewa kungopedza mari dzega hatinotonyika dzehurumende kuti zvinhu zvigadzire mumwe munyika.
Tichitarisa matambudziko amuri kusimudza vangwenya, zvii zvimwe zvamungatarisira kuti dai zvaitwa kuti agadziriswe pane kuti tingotarisa kuti mutungamiri wenyika kana ari munyika zvinhu zvinofamba?
Kana mutungamiri wenyika ari munyika hatina kuti hatingati zvinofamba, asi anokwanisa kunge achibaidza vanhu vanoziva nekuti isusu vanhu vezimbabwe hazvirevi kuti hatikwanisi kugadzisa matambudziko edu iye ziva zvekupane magwaro akawanda mapolisi document akatonyerwa nevanhu vekuHarvard chaivo ari mumuhurumende. Asi kana mutungamiri wenyika asingateereri zvinotaurwa nevamwe ndo zvinhu zviri zvinokanganisa nyika yedu zvekuti de arimo ari munoni nyika vamunangaro vari muno vodaidza ZNPC gungano reZNPC vodaidza imamaini vodaidza ZI nevarimi vogara pasi chinhu zvinogadzirika. Asi kana mutungamiri ndiye ane chana chekuti agare pasi achidaidza vanhu vanoziva zvekuita hazvinoti iye anozvigadzirira asi toona kuti kana vasipo munhu ine njeni dzake dzake munhu achingoita zvaanodawo asi ndo zvinoita kuti nyika dzedu dziparare nomuafrica.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezvekuburitswa kwemashoko razivisa padande mutande reTwitter kuti vamunangagwa vari kunopindawo mumusangano weSummit of Heads of State and Government of the Organization of the African Caribbean and Pacific States uri kuitirwa kuAngola. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rabvumidza kuti nhengo dzaro dziri muparamende dzitore mari yechikwereti yekutenga dzimba kubva kudare iri, asi nhengo idzi dzichinzi dzinofanira kubhadhara zvikwereti izvi. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanokokera nhengo dzeTriple C muparamende vaProsper Mutseyami vaudza vatori venhau muHarare kuti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dzakasangana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakabvumirana kuti nhengo dzavo dzitambire mari dzezvikwereti zvedzimba kubva kuparamende asi dzichizozvimirira pakubhadhara zvikwereti izvi.
Tine chisungo chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament anga ane chivako chekuti anga achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Osalo Siziva vati pane zvibvumirano zvakasainirana nenhengo dzeparamende nedare reparamende kuti dzidzosere zvikwereti izvi.
Chatinoziva seTriple C ndechekuti hakuna munhu anotora mari yemataxpayers orega kuibhadhara nekuti kwatiri inoshanda oso kumadomestic and internal process edu kuti uri member in good standing.
Asi dare reparamende harina kuzivisa kunyika kuti zvikwereti izvi zvinobhadharwa sei uye nemadhora ekuamerica here kana kuti uremu hwedhora pachikero chebhanga reRBZ kana kuti kumabhanga akazvimirira. Vanokokera nhengo dzezanup f mudare reparamende vapupuraito garepi vati hazvisi zvitsva kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende.
Kungangovawo kungotaura kwevanhu vava nenyadzi sezvo vakambenge vari chikwereti ichocho havachidi iko zvinovava kuti ngachichibhadharwa saka kungoitawo politics.
Asi mutauriri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans iro risina kana nhengo imwe chete muparamende vaShelton Mupambwa vati nyaya yezvikwereti izvi yaitirwa kuti mapato ari muparamende awane mari dzekushandisa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Mari iyi yapuwa nguva yatakatarisana nenguva yesarudzo gore rinouya. Zvichireva kuti izvo vavachange vachikombuta navo vasiri muparamende iko zvino vachange vari at a disadvantage. Nokuti ivo vanenge vaine ma 40,000 ekuenda vachigadzira maposta, kutenga vanhu nekuita mamwe mabasa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati hapana chakaipa kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende, asi vati zvikwereti izvi zvinofanira kubhadharwa kuitira kuti zvisakanganise upfumi hwenyika.
Saka munhu anenge apiwa mari nehurumende, mari iyo inofanira kumekwa shuwa kunzi yadzoserwa kana yanga yapiwa ichinzi imari yechikwereti. But kupiwa kwechikwereti nehurumende, whether kuwarimi, whether kuma MP, whether kuma minister, izvo zvahapana chakaipa.
Nhengo dzeparamende dzakapiwa zvikwereti zvemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica, US $40,000 pamunhu. Vatevedzeri vemakurukota ehurumende vakapiwawo mari inoita zviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora, kana kuti US $350,000, uye makurukota ehurumende akapiwawo zviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica, US $500,000 pamunhu. Aka akasike kutanga hurumende neparamende ichiita izvi muna 2015, RBZ yakapa makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende, vakuru vemauto nevamwe vanodyidzana nebato reZANU-PF zvikwanisiro zvekurimisa zvemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemunyika. Mushure mekunge vakawanda vavo vatadza kubhadhara, chikwereti ichi chakazotorwa neRBZ, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anokweretesa mari akaita seIMF neWorld Bank zvakakanganisa upfumi zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, chikumbiro chomumiriri wezengeza West muparamende vaJob Sikala veCitizens Coalition for Change chakarambiwa nedare redzimhosva. Vasikale vakange vakumbira kuti magistrate ari kutonga nyaya yavo amire parutivi vachiti ane divi raakarerekera. MuNewsday makare, hurumende inobvuma kuti iri kunetseka mukugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemagetsi munyika, ichiti kutenga moto wemagetsi kubva kunze kwenyika kuchabetsera mukugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika. MuChronicle, hurumende inoti pane nzvimbo dzeFom 1 dzevana vechikoro vose vakanyura bvunzo dzeGrade 7 gore rino. Hurumende yataura izvi apo vabereki vanonzi vari kumanyamanya vachiedza kuwanira vana vavo nzvimbo dzeFom 1 gore rinouya. NewZimbabwe.com rinoti nhengo dzeparamende yeSouth Africa dzabvumirana kumbomisa kudzeya nyaya yemutungamiri wenyika Cyril Ramaphosa kusvika musi wechipiri svondo rinouya, vachiitira kuti nhengo dzose dzeparamende dzikwanise kuvepo. VaRamaphosa vane mhosva dzavari kupomerwa dzinosanganisa nyaya yokupamba uye kupa vharamuromo vanhu vakaba mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica papurazi ravo muna 2022. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisei vashamarari vestudio 7 apo ndotendavo gogo avo vakataura nevanasikana kuti aiwa ngatidzokerei papfekero rechivanhu chedu, ngatipfekese chivanhu chedu. Ndaidangu kutaura nenyaya yeZimbabwe. Zimbabwe aidi zvinhu zvakawanda, inongoda kubviswa masanctions, pobviswa corruption. Two only zvinhu zviri ipapo, masanctions necorruption. Finish, zvatopera. Even chero pakanyambotorwa vachivenga, kana izvozvi zviripo masanction necorruption, hazvibatsiri chinhu. Saka ngatiitwe saizvozvo.
Nyaya yavajobhosikala iyi, vajobhosikala vari kushungurudzirwa nenyaya yezvematongerwo enyika. Inyaya yezvematongerwo enyika iri kushungurudzirwa jobhosikala. Vajobhosikala haana kana nemhosva yavainayo. Vakavhiringidzambiswa kufambiswa kwenyaya yezvanga zviri mumatare yekufa kwaMore Blessing Hali, vachiti More Blessing Hali wakaurayiwa nemutsigiri weZANU-PF. Kuti kunyepa here kuti More Blessing akaurayiwa nemutsigiri weZANU-PF? Manyepo here iwayo, kana ndo chokwadi chizera. mau blessing kwa kavura wanu wati giri wezano pilifu kana wala kushita ura kana kusana shita ura batindeche icho kwa adiku tumanyebwe mau blessing kwa kavura wanu wati giri wezano pilifu ndo siripache ene vengu ndo choko adiku chiseri jechu mure gebu shunguru za wajobu skara ninyo kuminya yezwe matengere kwenyika mikitazi waka tengi za nyaya nga gare nito kumatare batu wala tawana choko adi icho kwa adiku mau blessing kwa kavura wanu wezano pilifu wati giri wezano pilifu
Mamukase mukoma one day, iti murenyu pa Studio 7 apo nevateereri mamukase kwese kwamuri. Ndinokumbira kubvunza kune vanokwanisa kuti bvunzirewo vari muhurumende. Vati bvunzirewo kuti ko Zambezi project yakazoperera kupi yatikakura tichibvudzwa kubva kuma 90s. Chinzi Zambezi Water Project by 2015. Inenge yashika muHarare takunwa mvura yemuna Zambezi ko zvakazoperera kupi zvakazina nekupi ko iyo mari yacho yakanga yaiswa pa site kuti ite Zambezi Water Project yakazoperera kupi tinokumbirawo kuziva
munoziva chii nyaya yokuti kwanza handigoni kunyora iyi inobata vanhu nenyaya yokuti unonyatsokuziva kuti uyu nditicha unonyatsokuziva kuti uyu mudhumenu unonyatsokuziva kuti uyu munhu wakatofunda vakaita mafomu makonsesi bai vanotova nemadigiri vachii unondoti handigoni kunyora kumbunyikidzwa pfungwa kwakadiko kohama mukazvitarisa mukatarisa kumaruwa vanouya nezviwanikwa zvinowanikwa muhurumende vachizviti tinozvipa kuno munhu uyo unosapota musangano wezanupf asingasapoti musangano wezanupf kana uchida unozondoti musi wevhoti unondoti handigoni kunyora ndiko kuti tikuprufa kutoti hai foshuwa wawe zviiti zanupf yatikuvadza zowana tigare mudondo kudai kugara mudondo nokuda kwana munangagwa namugabe vavava hei redu wezanupf kwayatibvira nako tarwadziwa deno zvazvichibvira kunyange United Nations yaipindirawo panyaya
iyi panyaya yekuti izvoni vanhu vari kubirwa mari parodhesanyati kadoma imapurisa ekadoma neesanyati 24 hours pasina chiri kudzoka vanhu vari kuzotambudzwa ndovabereki nemafezi akakwira chinzi tobhadhira mapurisa but imisi Studio 7 ndiri kuona munongosiya machats edu mameseji edu muchingoverenga dzevamwe ndinotsigira zvakare waitaura ari kwagweshi aiti mapurisa ekadoma apedza chi apedzera vanhu mari ari kuita huura chiupa $10 pakombi same applies nesanyati iri kutorerwa mari mapurisa mota by mota isiya $10 US saka taikumbirawo vamiriri vematunhu iwayo sanyati nekadoma kuti vaone disposekadoma kuti maroadblock avo ari kumboitika musanyati ari pamutemo here vozonozoona tivhiri yekadoma vacho unoona vari pakati pedondo kudhuze nekusanyati ko vanhu kwavanoziva kuti hakusviki mashero vachiba mari varipo saka vanhu ndo vatamburaenda vanhu vanongozotuka government vangodzokera panguva yachehuru paya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri isu hatine nezvavanotaura tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano etransparency international zimbabwe nerezimbabwe anticorruption commission ari kupinda mumisangano yokupedza uori iri kuitwa muno muwashington dc imwe nyanzvi mune zvechikafu inoyambira kuti kunyange hazvo zimbabwe ichiti ine zvekudya mumatura ayo zvinokwana vanhu kwemwedzi gumi nemumwe iri kuuya zimbabwe iri munjonzi yenzara sezvo kunaya kwemvura kwachinja makore ano mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakasimuka nezuro manheru vakananga kuequatorial guinea kunoona mutungamiri wenyika iyi achigadzwa kuva mutungamiri wenyika iyi kechitanhatu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande